Mangwana nakanaka vatereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro gunyana 2019. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Mukuru wenyika South Africa vaRamaphosa ngavataure vamire pachena kutaura kuti haisi mhosva kuti vatyairi vemagonyeti vasiri zvizvarwa zveSouth Africa vashande muSouth Africa. Zvinofanira kujekeswa izvozvo.
Mutungamiriri weSouth Africa anokurudzirwa kutaura pachena kuti kurohwa kwevatyairi vemagonyeti ekune dzimwe nyika hazvibvumidzwe.
Nekuti mhuka padzawandisa kumanational park kana kwatinoti kumaprotected areas dzakubuda dzichienda mumaruzevha mumaruwa mune vanhu dzichitsvaga mvura dzichitsvaga chikafu, nekuti mumapaki hamusisina chikafu, hamuna mvura. Ende sekuzova kwenyu mhuka dzedu dzakawanda dziri kunzvimbo kusinganayi mvura.
Vanhu vanopfuura 15 vanonzi vakaurawa nenzou dzaitsvaka mvura yekunwa mumisha yavo gore rino. Tichanzwa zvinobva kwamuri vatereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mashoko atiri kutambira anoti paita kuwirirana muhurukuro pakati pevatyairi vemagonyeti vemuSouth Africa vesangano rinonzi All Truck Drivers Foundation nevatyairi vemagonyeti vasiri zvizvarwa zvemuSouth Africa pamusoro pokumira kurwisana. Asi vanorwira kodzero dzevanhu uye vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDewa Mavhinga vaudza Studio 7 kuti izvi hazvifanirwi kutorwa sechokwadi kusvika mapurisa emuSouth Africa pamwe chete nomutungamiriri wenyika vaSiru Ramaphosa vabuda pachena vachirambidza kurohwa kwevatyairi vemagonyeti vekune dzimwe nyika. VaMavhinga vati vanhu vese vakarova vatyairi vekune dzimwe nyika vakapisa motikari dzavo vanofanirwa kusungwa. Tabata vaMavhinga kuti tinzwe zvizhinji.
Tiri kutambira nhau yekuti kunzvimbo dzakasiyana muSouth Africa vatyairi vemagonyeti vasiri zvizvarwa zveSouth Africa vari kudzingirirwa vachimiswa kana kutemerwa motokari dzavo kuWitbank variko vadzingirirwa vachida kutorerwa mota asi varamba vachitiza vakapunyuka. Zvakare migwagwa inopinda muJohannesburg inozivikanwa kuti ndiyo migwagwa inoshandisa magonyeti, vanhu vanga vachihwandirwa vachida kuti vamiswe nenyaya yemhirizhonga yezenophobia. Kureva kuti hazvizivikanwa kuti chii chichaitika, zvinogona kuramba zvichiwedzera pasina matanho anobatika anobva kumapurisa enyika yeSouth Africa.
Chii chingaitwe? Zvinhu zvasvika pasina kunaka kaizvi.
Zvinofanira kuti zviitwe ndezvekuti mukuru wenyika yeSouth Africa vaRamaphosa ngavataure vamire pachena kutaura kuti haisi mhosva kuti vatyairi vemagonyeti vasiri zvizvarwa zveSouth Africa vashande muSouth Africa. Zvinofanira kujekeswa izvozvo. Zvakarewo varayire mapurisa kuti aite basa rekusunga vanhu. Kune vanhu vanga vachishambadza pasocial media WhatsApp neFacebook kuti vanoda kuita mhirizhonga kutanga musi wemuvhuro 2 September. Vanhu ivavo vanofanira kuti vaonekwe vasungwe. Tinoziva zvakare kuti zvichida pane nhaurirano dziri kuitwa pakati pesangano reATDF riri kurunzira kuti pasi nevatyairi vanobva kunze kweSouth Africa kuti zvichida varege zvavari kuti, asi haisi nyaya yekungotaura navo chete. Mapurisa anofanira kuti apindire achengetedze mutemo amise mhirizhonga iri kuitika. Kana vanhu vasina kusungwa hapana zvingaitwe zvatinoona zvinoita kuti vanhu vazeze kupara mhosva yekutema dzimotokari neku viringidza vatyairi vemagonyeti nemhaka yekuti havasi nemuSouth Africa chete.
tinanzwa here kana paine hurukuro dzamboitwa pakati pevachairi vemagonyeti vokuZimbabwe nevekuSouth Africa kana kuti vesangano resadak rinoonawo nezvekufambiswa kwezvinhu?
Hongu pane nhaurirano dziri kuitwa pakati pevachairi vemagonyeti vemusadak vesadak Truck Drivers Association nevemuSouth Africa veATDF, asi nhaurirano idzi dzakati cheyame pakuti pane vanhu vari kupara mhosva, vari kutyora mutemo kuponda vatyairi mumigwagwa. Vanhu ivavo havafaniri kuita zvekunyengererwa kana kukumbirwa kuti varegere kuita mhirizhonga. Mutemo unofanira kuti uvabate. South Africa inofanira kuti isunge vanhu ivavo, kwete kugara pasi navo vachinzi vataurirwe, vanyengererwe, vakumbirwe. Mapurisa eSouth Africa haasi kuita basa. Mukuru weSouth Africa vaRamaphosa vanofanira kutaura voudza mapurisa avo osunga vanhu, ndopekutanga ipapo, kwete kugara pasi muchigara matare nembavha nemhondi. Hazvisi izvo, kuvapa simba ravasina, mangwana vanozofuma vachiwedzera, nekuti ivo vakataura pachena vakati hatidi kuona mutyairi wegonyeti asiri wemuSouth Africa achityaira muSouth Africa. Zviri pachena ndozvavanoda ivo. Saka kutaura navo kuvakwidza ndege yemashanga. Havafaniri kuitwa hurukuro navo, mutemo ngauvabati.
Mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica Vadhi Wamavhinga vari parunhare kuJohannesburg kuSouth Africa neStudio 7. Mutauriri weZimbabwe Parks and Wildlife Management Authority kana kuti ZimParks vati nashe farao vanoti kubva munandira kusvika mwedzi uno vanhu gumi nevashanu vaurayiwa nenzou idzo dzave kupinda zvakanyanya mumisha yevanhu dzichitsvaga mvura yekunwa zvichikonzerwa nenzara iriko gore rino. Zimbabwe haisi kufara kuti yakarambidzwa pamwe nedzimwe nyika dzemusadak kuuraya nzou kana kutengesa nyanga dzenzou nesangano rinoona nezvekuchengetedzwa kwemhuka Reconvention on International Trade in Endangered Species kana kuti sites. ZimParks ine nyanga dzenzou dzinoita mamirioni mazana matanhatu. Vakafanira kubata chigaro chegurukota rezvekuchengetedzwa kwemhuka nekushanyirwa kwenyika vaMangaliso Ndlovu vanoti nyika dzekuchamhembe kweAfrica dzinofanira kuisa misoro pamwe chete kuti vaone kuti voita sei nokurambidzwa kutengesa nyanga dzenzou. Mukuzeya nyaya yematambudziko okonzerwa nenzou, Blessing Zulu weStudio 7 abata mutauriri weZimparks vatinashe farao.
Gore rino chete kubva munandira kusvika patiri izvozvi, pane vanhu vangaita gumi nevashanu varasikirwa neupenyu, kuzoti vamwe vanokuvara hatichatotauri. Pozoita zvirimwa zvakwanisa kuparadzwa nenyaya yekuti mhuka dzawandisa, nekuti mhuka padzawandisa kumanational park kana kwatinoti kumaprotected areas dzakubuda dzichienda mumaruzevha mumaruwa mune vanhu dzichitsvaga mvura, dzichitsvaga chikafu, nekuti mumapaki hamusisina chikafu, hamuna mvura. Ende sekuziva kwenyu mhuka dzedu dzakawanda dziri kunzvimbo kusinganayi mvura, saka dzikawana pane dzinokwanisa kuteera hwema hwekuti dzimwe mvura, zvinozoita zvakuita pakupisana nevanhu, nekuti vagari vanonge vakudawo kuti vakwanise kudzinga nzou idzi muminda yavo, zvinova zvinoita kuti mhuka idzi dzikwanise kurwisa vanhu. Pane muono wakasiyana wakasimba pakati pevashanyi vanobva kunyika dziri mhiri vanonga vachiona nzou idzi vari mumabot cruise, vamwe vanenge vari mumotikari dzatinoti dzo dzegame drive, vachiona nzou vanenge vachiti mhuka idzi dzakanyorovera, imhuka dzakanaka. Asi kune vanhu vane mhuka idzi padzinouya dzichida mvura, ukada kuti udzidzinge dzinobva dzatouraya munhu, dzotsika munhu. Ndo matambudziko atinawo. Asi tine tarisiro yekuti chikumbiro chedu chikuru ndechekuti vagari vakwanise kuwanawo chouviri kubva mumhuka idzi, vagari vakwanise kuti vawanewo utano hwakanaka, migwagwa ichigadzirwa, vana vachiwanawo mabasa kuti vakwanise kuwanawo chouviri mumashure memhuka idzi. Nekuti isusu senyika yeZimbabwe kana kuti seSadak tisu tine mhuka dzingandoita dzinodarika makumi matanhatu kubva muzana. pando udeke jatara dhiripa sirino. Saka tine siyari siro wakuti kaya wa gari wano cho uiri, kaya wana wano mabasa kukakune mukaizi. Ndo kuti zishenge teke.
Asi imo mu Afrika mune kubatana ere wa farao pa nyaya yoi nekuti dzou zaka wandisa. Uye sekutawara kwa mburu kuita ziri kukanganisa wa magaru rewan.
Tamu zikori ripo ndere kuti isusu se sadak takabatana. Ili takaenda kusaiti sitini munu mwechete. Takaita ma proposals eduti ni mafungiwa mwechete. Se dunu lekucha miembe kwa Afrika. Asi wangwe ova ni kumsoro kuna na East Africa ni kune zimwe nyika. Wani umu uniro wakasiana. Asi isusu mafungire dangare kuti. Kwe zifitaris kwa isusu vanu werikushi mamisa miembe kwa Afrika. Atisu tine mukadza kawanda. Udarika pasiresi. Mukadza tinga tati zikamu zino zimamatana atu kufamu sana. Zendo udasara dhiripa sino. Ziri kunukucha miembe kwa Afrika. Ende dhiripa katipe nyika zinoti Zimbabwe, Botswana, Namibia, na South Africa, Lesotho, ndo kwa kawandi za mukaiza na Zambia, ndo kwa dasara za kawanda. Asi ndo mwone na tena tishunga uti vanguwe tu aliku msorogu, vanga vachono mwone la wakafanana. Nekuti pachirungu, tinoti Africa is not monolithic. Pane zilo za kawanda, zakaitika kuva makore ya pfura, zisinga kwanisi kushandisika kunyika ziliku msorogu. Asi nyika ziliku nopazi, muka zilu za kawanda, ene ziliku tipama problem. Ezikaeza, one patino kwanisa kuti vanguwedu waonu umo honi la kadaru. Asi tine urombo, azina kwanisika. Asi nye kufamba kwenguwa, sekutora kwa kaita, dure kusha mivu Afrika mkupela kwa ita saitis kuti tisha garapa asitona kuti nzira ya kuenda mberi nde ipu
asika vamuwano ti vanu wakabumizu waku vima zono zopesira zwaita kuti nzo uzaka wanda zito ura iwe vanu washida kuita mara
kubamu goreza 1991 taibumizu waku vima nzo ufaifa mazana mashani. Apana gore rataka mbukwanisa kufima ndo uzimoshika maza na mashani. Taane makore makumi mana ni mana kutenge soko ye nyanga ya chipembele kusinga bumidu. Ata zinombo vira zwamisa kutu chipembele jisa urewe jisiripa mtemo. Saka maone romangwe evangwe ndeye kuti azina zaziru kubatira. Makore saya isusu senyika takapesira kuita hindi kaling mugore 1987. Asi hapana sasati batsira.
Mutauriri we Zimpacks vati nashi farao vange vari parunare muharare na Blessing Zulu we Studio 7. Mutungamiri we bato rinopikisa re lead amai Linda Masarira Kasaira. Vanoti vane chivimbo chekuti va Edwin Million avo vari kukwikwidza vakamirira bato iri musarudzo dze Glenview South muHarare vachakunda musarudzo dziri kutarisirwa kuitwa musi wemugovera. Sarudzo idzi dziri kuitwa mushure mekushaya kwaamai vimbai tsvangirai Java vebato reMDC inotungamirirwa navaNelson Chamisa. Bato reMDC rinenge rakamirirwa navaVincent Tsvangirai mwanazve wemusakabvu Morgan Tsvangirai. Vari kupinda musarudzo idzi vanosanganisira muzvaro Elasi Zani veUnited UANC, vaMaxwell Kasema vakazvimiririra, vaPili Chamunorwa veNdengu vakazvimiririra, vaPallington Pikelele veUANC, amai Rosemary Nyamaedenga Free Zim Congress, vaCrispin Rateiwa veZapu uye vaOfford Mushuwe veZanu PF. Blessing Zulu West Studio 7, aba tava million velid kuti anzwe zvavari kufunga.
Pagare mglinzi vari kutozvitambira se zvinhu zvakanaka, nokuda kwekuti isusu pati yedu ipati nyowani. Yaiyo ine zvinhu zvitsvawo zvekuti at least tikamboisa mwana agara ari wemumunzvimbo, amirire nzvimbo yake, ave ari munhu anoziya matambudziko emunzvimbo imomo. Zvino kuna kuve zviri zvinhu zvakanaka. So isusu matambirwo edu atiri kuitwa tiri kutambirwa sechinhu chinyowani chizvarwa chinyowani. Pati yedu zvedu ichiri diki, its 5 months old, but at least vanhu vari kunyatsodo change because people they are being tired nekuimpotirwa macandidates atinga gare kunzvimbo kudzati haraisi yetu wozoti kana vapinzwa mupawa kumbodzekera kunzvimbo dzavo dzavanogara vakutikanganwa isisi mari izvi
ndeapi matambudziko ari kusangana nevanhu vemuGlenview South
matambudziko rekutanga dambudziko randikatanga kunongedzera idambudziko reutano kuno kuti kuti pautano hwedu kuti titi hauna kugadzikana inhau yekuti hatisi kuwana mvura yakachena hatisi kuwaniswa mvura nenguva ende pacho pane isosi yemvura parindori nevamwe vanhu vari kupatonga pano ipapo vachikiya zvibhorani vanhu vozobhadhariswa mari dzimwe dzekuti hatizivi kuti mari dzodzo dzeichienda kunani so ndo issue number one yemvura iyoyo issue number two inhau yemadrainage system yedu tine mamwe mapaipi edu emasuwaji ari kuti akabhesta drainage system yaya inofanira nge ichirasa suwa yaya ichiendesawo kumberi masuwaji aya ari kungoramba akangomira ari panzvimbo wayo ende yeti kana pakuzonzi pakuda kuripewa zvinhu kana zvakaita senge masuwa paipi parikuti pakaitwa kana paipi yacho yaiswa iyoyo hapasi kuzombogadzirwa futi kuti padzekere zvapanga pari hanaureko kuti ive zvinzira dzese mapaipi mazhinji rodhi dzazwa nekusimbinyurwa vachitraya kuisa mapaipi bada hatichafambisi imwe dambudziko ratatoona riro rekutikuti nzira dzedu cheziyazo hatichatombori nzira dzine chimiro tozotarisa munhayo yezvikoro zvikoro zvedu zvatinazvo kuglenview kunoku zvishoma vana vedu vari kuita outsticking mumaclassroom zvekuti unozoona ratio yemuclassi tichi achikwanisa kunge achiticha vana kana kuti 60-70 peoples muclassroom one zvekuti isusu hazvisi zvinhu zvatingadei tichitarisira panguva ino because vana ngatiti maticha mazhinji akatograduate akamirira kunge achipiwa basa but nokuda kwokuti hatina that system iyoyo yekuti tinotarisa magariro akaita vana vechikoro muzvikoro zvedu ka ndomo rimwe redambudziko ratinaro rekuti vana vari kudzidza muklasi imwe chete vakawanda ofuti hazvichaenderani nekunge vana ivo vachidzidziswa nemurayiridzi mumwe chete tozouya the issue yematawalite kunoku tatione dzimwe nzvimbo dzatakutoti mablack spot ofuti nzvimbo idzi dzinove nzvimbo dzatinogara isusu tichinge tichifanira kunge tichidzitambira nzvimbo idzodzo so nzvimbo idzi dzatio nzvimbo dzekuhwandira matsotsi dzadzinohwanda matsotsi vanhu zvekuti ipapo toda kuti tipajenese kuti tinofanira kunge isusu secommunity tine at least neighborhood watch inosecure vanhu from those place so that kuti vanhu havazofamba vakabatiraura maoko then tozotaura nauye mapublic toilets kunoku tine mapublic toilets mamwe agaragara akavakwa but haachashanda akavhara then tozoenda payouth empowerment tine almost 60% yevanhu vari muGlenview mayouth and 90% of those youth are not employed so isusu tinoda kuuya nemarecreational facilities ekuempower mayouth vasave mayouth ekuti vanongozivikanwa sevanhu vasina kuenda kuchikoro kana kuti sevanhu vasingakwanisi kuzviitira zvinhu zvavo
vaedwin million vebato relead vachitaura parunare kuGlenview South muHarare naBlessing Zulu. Iko zvino tochimbokupai misoro yenhau iri mumapepanhau akasiyana-siyana. MuDaily News mune nyaya pamusoro pe vana chiremba vanoti vari kuramwa mabasa kutangidza mangwana nechipiri. MuDaily News mekare mutungamiriri weJapan vaShinzo Abe vanoudza vaEmerson Mnangagwa kuti vapindudze zvehupfumi nezvematongerwo enyika kuti nyika yeZimbabwe ibudirire. NewZimbabwe.com inoti makambani ari paZimbabwe Stock Exchange anoti mwedzi weyasara kusvika kupera kwegore rino ichave yakaoma zvikuru kupfuura mwedzi yese yegore rino. Muchikamu chino tinopa vateereri veStudio 7 mukana wekuti vatipe pfungwa dzavo pane zvavanofunga.
Kuti makadii vashamarire Studio 7 ine vanoti veingira Studio 7 ndiri kuno Cape Town ndinongoti dai vanga vari vamwe dai vagadzirisa nyika shamisa na president munangarwa vari pava tinofane nzara gore rino tikaita zvekutamba saka vanhu vari kustrike nga vastrike havo badi zvakutityisa kuenda mumugwagwa because unogona kungoatakwa vamwe vari kungomwiswa masuweji nyika yetave yaoma yezimbabwe
Magadi, vashamarari veStudio 7. Tinokutendai zvikuru, nokuti pakurira zvine unhanzvi zvakapepetwa zvapamusoro-soro nhau dzamandorokwati dzamunotipa kuStudio 7. Muri kutaura naZix Hussein ari kunzvimbo yeEastern Cape muSouth Africa. Baba, tiri kushungurudzwa kunoku samadrivers. Haiwa, ndaikumbirawo kuti Deo department ire kudyizana nedzimwe nyika rekuZimbabwe raikwanisa kuita zvinhu zvine chimbi chimbi. Vanhu vari kupera kufa kuno. Totarisa mamhuri dzatiri kuchengeta dziri kumusha. Totarisa situation iri kuitika baba nezviri kuitika kuti tikadzidzokere kumusha isusu izvo zvino mamiriro akaita zvinezvo. Aiwa hakutonomukirana nezanu chai chai nokuti kune kwakufiwa crime rate, ma rape case. Umori wese unowedzera saka ndaikumbirisa kuti ivo vana EDPA ngavagone kugadzirisana nehurumende yeSouth Africa tiri kuno isusu tikwanise kuenderera mberi tichishanda tichichengeta nyika nokuti kuti nyika isvike pairi papapa ndisu tiri kuno totumira mari every month kumhuri dzedu dziri ikoko tikwanise kubhadhara mafees tikwanise kuita sei saka tikasvika kumusha ikokoko tikagara tese tikatarisana zvemamiriro azvakaita aiwa no situation iri kuno haisi kufara mukoma joga haisi kutomboita saka ndaikumbirawo please ngavazamewo imwe nzira yekuti kutaurirana kuri kuitika nevanhu vanonzi ATDF kukwanise kupera kana zvisingakwanisi kuti zviitike izvozvo izvo aiwa handizive kuti tingaita sei tatova pakaipa kutsva kumusana nokudumbu mwana wacho unomubereka sei pakaipa please we need your help dimi moga munokwanisa kuparadzira shoko iri veStudio 7 tinokutendai nebasa renyu zvikuru ndatenda
dai vamunangarwa vatenda vapowo munhu mwana mudodori pachituru atonge aonewo kuti mwana mudodori unodini because makataisa nyika yeZimbabwe chikondiri hakuna rodhi hakuna tara redu amakomba pese kuenda una na Hararo uko Kadoma Bweru kuchipinga kwese uko kuenda Chiredzi uko takatarisana nenjira yekubva Ngundu kuenda kuchipinga uko yekufambira Chiredzi haisi nzira yekuti ingafamba mota kana mabhazi angori makomba ndi president wakadiwo asikabalisikana asikazivi kuti nyika yake yakamira so haipaiwo mwana mudodori atonge kana pachigaro apa mwana mudidiri but mupeiwo aonewo zvaanoita
makadi Studio 7 apo ni ndotwa Stepwell ndiri kuno kuSouth Africa ndiri kubhuyira nyaya energy mutode uyu mashoko ake anobuda mukanwa anoshata sadza remutode ndounopinda kushata maningi pashi rineri saka nemashoko anobuda mukanwa mwemuchinda uyu unozi mutode uyo ka apai chakanaka chingambobudemwo unozotaura zvekuti hanzi kwai Zano PF ipo administration kana abuda muzano PF adzingwa arimo unonga kuti masangishe sei vanhu vari confused ya
makadiko zvenyu vanotipone penyuro kuZimbabwe tinokwazisa vese vanoshanda mustudio nevakuru vakatisunungura mustudio 7 kuti tauro zvatinazvo zvinotibata zvinoitika imo muZimbabwe ini zita rangu ndinonzi James Mukarima ndiri kuno kuCape Town ndiri kuteera Studio 7 iri kutaurika kuZimbabwe ko mapurisa aya ari kurova vanhu vachitakura vanhu usiku
maswera sei vestudio sitandi babalolo pagadzireni kana paisivi apa zviri kuitwa nezanupiyo zvimwe zvacho zvinorwadza tinoda kuti vakomana kurova vanhu ka hakusiriko kusorovha nyaya choro vakarova vanhu zvinenge hazvisiri izvo zvinosorovha ikonomi nyaya iripo ndeyekuti ngavagadzirise zvinhu zvinodiwa nevanhu zvigone kufamba isu zvekuti ndimunangagwa ndiani aripo hatina basa chatinoda tinoda zvinhu kuti zvifambe chete zvimwe zvese izvo hatina basa nazvo izvo tikatarisa kudhara taiwo vanhu vakanga vasinei ne politics kwana vadiki ese zvukatotsa kana vana vadiki ese vangoziva politics nenyaya yekoma kuzvino tinoti ngavagadzirise zvinhu zvifambe ndatenda
zviri mushe na 94 munotaura na Germany ndogara pasi paRasenberg apa ndinochema chichemo changu mukatimo muZimbabwe munoona muZimbabwe homo mambo ari kutonga zvezvi mambo wacho ka apana kakumbisa mambo wacho mbiseni kuti ri kuchema dhizeri riri kudhura saka zvinhu zvacho zviri kudhura saka tiri kuoma zviri kuoma mukati umu bhisai mambo wacho
avo vatereri vestudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana-siyana vachitipa maonero avo pane zviri kuitika tinokukokai kuti mutitumirewo mhanzi wenyu pafoni nhamba dzedu dzinoti 001-202-465-0318 iko zvino tombotarisa zviri kuitika muAmerica. Dutu mpengo Hurricane Dorian riri kufufuta zvine simba riri munyanza yeAtlantic rakatarisana nedunhu reAmerica reFlorida asi zvave kunzi richanyenyeredza Florida rigozopinda muNorth neSouth Carolina zvine mutsindo. Chizvarwa cheZimbabwe chinogara munzvimbo iyi vaPromise Sunday vaudza Studio 7 kuti vanoona nezvekunze vanoti dutu mpengo iri richatevedza maombekombe ekumabvazuva kweAmerica.
Pari zvine inonzi iyo iri kudarika muma island emuBahamas inonzi izvo yatinenge yatorawo ukasha hwehurricane category 5 inova ndiyo ndopanoperera ukasha hwemahurricane ipapo apo saka tinoona kuti iri category 5 kudaro yaakufamba zvishoma ichifamba zvishoma ichitora mvura dzakawanda asi kutaura kwavari kuita vanoti ivo ichati nyare zvayo kupinda paland muFlorida mayange katasiwo ichaita landfall muFlorida vari kuti ivo icharamba iri mugungwa nekuda kwemhepo dziri kubva kumadokero dzina kumabhazuva saka dziri kuipusha hurricane iyoyo kuti irambe iri mumvura.
Vanofungidzira kuti ingasvika muAmerica munyika chaimo zvarini?
Pari zvine zvavasati vaane chokwadi chaizvo kuti ichasvika munyika here asi ichange ichitsemba iri munyasi nyasi neocean zvokuti zvakangofanana nekuti yasvika saka nokuti mhepo dziri kutaurwa idzo dzeku155 miles per hour dzecategory 4 dziri kunzizo musi wechipiri kuma2 AM mhepo idzodzo dze155 miles per hour dzichange dziri kunana West Palm Beach uko musi wechitatu dzinogona kunge inogona kunge yacategory 3 yakunana Jacksonville but iri mugungwa yapedo nekunana Jacksonville saka vari kufunga kutiwo zvichida ingazongopedzisira yapinda mupaland yakumacarolinas kana kuti ichangoramba iri mugungwa asi mhepo dzayo dzichange dzichiaffecta macostal areas ose emuflorida nemumacarolinas.
VaPromise Sunday vari parunare neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera regai tingotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Mutungamiriri weSouth Africa anokurudzirwa kutaura pachena kuti kurohwa kwevatyairi vemagonyeti ekune dzimwe nyika hazvibvumidzwi. Vanhu vanopfuura 10 nevashanu vanonzi vakaurawa nenzou dzichitsvaka mvura yekunwa mumisha yavo gore rino. Tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.
kuizika.